inyaya inokasha madza zvikuru kuti tingati vana ava vangani ndivo vanobudisa mari mubank vosaspendwa vasina mukuru uri kuvabatsira kana zvakaitika zvinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe tisikanzwi kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa pamusoro pazvo tikazvinzwa kuti vari mumba ndivo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank takada kunzwa governor central bank achitaura kuti chii chaitika nekuti vari mumba havana unyanzvi neruzivo nezvinoitika mucentral bank asi hatisi kuti vanotyora mutemo vasasaspendwa zimbabwe iri kuda kupuwa direction pari zvino haisi kuda kupuwa majokisi akapfupi hatiri kuona kuti tongonzwi nhingi wasaspendwa nanhingi nanhingi gavhena wacho akatizii tida kunzwa kuti gavhena ari kuti kudii kana vanhu vasaspendwa zvaiitika sei gavhena central bank asingazvizivi kana chiri chokwadi toti idambudziko futi zvakare kuti mureserve bank munobuda sei mari zviri nyore kudaro ivo vamangudya vakamashure mavhiki apera vangaita hakuna mari iri kubuda kubva mureserve bank iri kuenda kumusika mutema kana zviri vechokwadi zvikureva kuti zimbabwe ine basa guru yokuita kuitana neuori corruption tingati iri kuitika nekuti shuwa shuwa nyika haingatongwi matongerwo iwayo vanhu vezimbabwe vakutambudzika
tombotarisawo iyo nyaya yekupiwa basa kwavalumumba tiri kuonawo vamwe kubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari kugunun'una kuti havana kunge vatsumwa navamutuli ncube munoona sei kunetsana uko
zvakatojeka kuti valimumba basa ravapiwa harisi ravo harifanonga richipuwa basa rakuti valimumba tichivaziva munhu anoita zvepolitics saka ministry yekufinance haifani kutora munhu anoita zvepolitics kuti apinde mubazi rinoona nezvemari valimumba dai vaida kupuwa basa vaifanira kutaudza netv headquarters ndo kwavanokwana nekuti kutaura zvepolitics vanozvigona pamusoro pezvo hurumende ine bazi rinonzi ministry yeinformation and publicity